ini munoziza kuti ukaenda uchinofamba uchitaura kuti handisini ndakaroya munhu wasauya handisini ndakaroya waakutodurwa uroyi ndozvamuri kuona zviri kuitwa ipapa vari pachena kuti ndio vari zive nyaya ndozvavakamboita 2018 vachiitira MDC vadzokororazve kuda kuitira 2C asi vanyanga yaona vanoda kutsvadza kuti vaise mutungamiriri une mavovo uye mbodza yemutungamiriri vatingati weak leader hamuna crisis mu3C vanofamba vachiti ava zvidhoma zvezanup f zviri kutumwa kuti zviite basa zvikonzi zvekunze mukati medu hatina kana dambudziko takabatana takasimba tiri kuenda mberi kana pane vamwe vanenge vane nyaya dzavanadzo takataura tikati hakuna musha usina dare hakuna musha usina chikuva hakuna musha usina chituro vanhu vanoita choto voungana kana pane nyaya
saka muri kutiwo here pane vamwe vane zvichemo zvamakagadzira kuti munge muchitaura nawo mubato menyu
aiwa ko musha mukuruka pane vanenge vasina kunowana zvigaro nekuti kune vamwe vanongouya vachiita zvezvigaro isu toda hugaro saka kune vamwe vanofunga ndikashaya chigaro musha unofanira kupiswa munza musha mumwe anondoya ndikashaya chigaro kana pokugara pabhenji auzivi kuti kune zvituro zviri panze haiwa musha mukuru ino ndee pasi pemuti haizari saka kana usina chigaro unomirira mukana kwete kubva wada kunofamba nebheura
vamwe vanopikisana nemi vachamisa vari kuti nyaya yekushaya vari kuti mastructures ndo iri kuita kuti paite bopoto
wakamboona musangano usina mastructure unoonesa chamutara nhava ngwena dzese idzi nemisangano yese yana zanupf enda mahumbwe kaye tine mastructure edu asi hatiudzirwi zvokuitwa tine bumbiro redu hatiudzirwi zvokuita tinoita madiro edu nokuti musangano wedu watakatanga tega nyaya yekuti munhu ari kuzanup f anotanga kukuadvisa makamboona kupi inini kochi wehighlanders achiadvisa maplayers edynamo
totarisawo panyaya yavashabangwa vachamisa vari kuburitsawo kamifananidzo vainemi zviri kufamba sei imi uchita muvazive
hava vativaziva vakaenda nabhebhe kune rimwe musangano tinovazira kupdp tinovazira kumapato ekumashure kuna namdc uko kwete mu3C mu3C hatina kumboenge tine mashandiro akadaro nokuti hatitorina zvigaro zvavanofunga kuti zviri pezvo uye zvavari kutaura vari offside nokuti munhu ari kungouya kubva kunze munoziziva kuti shirika uya ichingoita kungomhara inogona kunomharira mumoto nokuti haizivi kuti choto hausi muti ndodambudziko rataita panapa ende hatizi kuzoda kuswera tichipedza nguva tichitaura nezvinhu zvisingavaki nyika yedu yezimbabwe
righdot vachamisa pane matanho here amuri kuronga kutorera mutauriri wedare reparamende vamudhenda nezvavakaita uye vakapindurawo here tsamba yamakavanyorera svondo rapera iri
maitiro avamudhenda anotinyatsisei nekusoresa zvikuru nokuti hazviitwe nemunhu anenge akaverenga mutemo saka tiri kuzama kupenengura kuona zvizvara tingavatorera nderipi nokuti imhosva yavakatopara munhu kana akagara muchigaro cheparamende haangoiti madiro ajojina anotungamirwa nemutemo